Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti yei no misoroye na uzedu za nasi china kukazi 8/2018. Makakatanwa oyenderera mberi mu MDCT mutauriri wavatsvangira eva Luktamborinyoka vachiti vaNelson Chamisa ndivo vakafano bata chigaro chemutungamiri wenyika ukuwo mutauriri webato vaObed Gutu vachiti vaElson Mudzuri ndivo vakafano bata chigaro chavatsvangirai. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzotaura pamusoro pekusagadzikana kuri muMDC inotungamirwa navatsvangirai. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvokurudzirwa kunyoresa kuvhota muZimbabwe. Chirongwa cheBVR Mop Up chinopera nhasi, masangano akawanda achikurudzira kuti chiwedzerwe. Hurumende inoburitsa urongwa hwemari ichiti zvingabatsire nyika zvikuru kana vanhu vakashandisa makadhi avo ekubhanga mukutenga zvinhu pane kushandisa mari yemusho. Muchirongwa cheWomen's Roundtable paLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zvinoreva kusagadzikana kuri muMDCT kuvanhukadzi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 pm pamasaisai anoti 909 am ne 4930 1386 0 6080 15580 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kuteerera zvimwe zvirongwa zvedu na 6 am mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook yedu. Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona. Tichange tiri kutarisa makakatanwa ari kuenderera mberi mubato reMDCT.